Svondo rapera, va Donald Trump, vakatanga kutsvaga rutsigiro, vakashanyira dunhu reArizona, vakaudza vanhu kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vapererwa nemazano pakugadzirisa dambudziko rekupinda kwevanhu vasina magwaro kumuganhu weAmerica neMexico vachiti.
It's all unsustainable. But the Biden invasion is no accident, it's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders. Somehow,
zvinhu hazvina kumira zvakanaka, asi zviri kuitika pasi paBiden haisi tsaona. Vari kuita maune kutoparadza miganhu yedu yenyika. Mumwe munhu achanyatsotiudza zvake kuti sei izvi zviri kuitika. Ndinofunga vavhoti ndivo vachapa tsananguro iyi.
Hapana umbowo hwekuti vabva kure vazhinji vasina magwaro ekugara muAmerica vari kuvhota musarudzo yemuAmerica sezvinotaurwa navaTrump. VaTrump vakabvunzwa kuti vachamisa sei vanhu vanopinda muAmerica vasina magwaro, vakati vachaomesera nyika dzinorega zvizvarwa zvadzo zvichiedza kupinda muAmerica zvisina magwaro.
If China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe.
China kana nyika ipi zvayo ikarega kumisa zvizvarwa zvayo zvinouya kuAmerica zvisina mapepa, tinovaomesera nekudzika mitero yakaoma panyaya dzekutengeserana.
Mwedzi uno hurumende yavaBiden yakadzika mitemo inomisa kupinda kwevapoteri vakawanda pamuganhu weAmerica neMexico. Vakati kana vapoteri vadarika zviuru zviviri nemazana mashanu kana kuti 2500 pazuva, vamwe vanodzoserwa kunyika dzavo. Asi vaBiden vanoti mukuedza kuvandudza mitemo yekupinda nekubuda kwevanhu munyika, hapafanirwi kushandiswa mashoko anotuka vapoteri. VaBiden vanoti,
while we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people. They are not people.
Apo tiri kuedza kudzika mitemo yakasimba inobata vapoteri. Trump anotuka vapoteri achivati vanobata vanhu chibharo uye imhondi. Anoti havasi vanhu uye vari kusvibisa ropa renyika yedu. Hama dzangu, murume wandakatorera chigaro uyu anoda nyika yevashoma. Isu tinoda nyika yemunhu wese.
VaBiden vanoti mashoko anoshandiswa navaTrump haapindirani nezvikonzero zvakashandiswa mukuumbwa kwenyika yeAmerica vachiti,
you represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers, nation of freedom. And that's the America we share.
Unofanirwa kutaura pamusoro peAmerica senyika yakavakwa nevabva kure, vanhu vaiva nezviroto zveramangwana, nyika yerusununguko. Ndiyo America yedu iyoyo.
Misangano yavaTrump svondo rapera yanga iri yekutanga kubva zvabatwa nemhosva yekuchinja magwaro emabhizinisi avo senzira yokuviga umbowo hwekupa mumwe mudzimai mari yevhara muromo kuti asataura pamusoro pezvepabonde zvavakaita panguva yesarudzo yemuna 2016. VaTrump vakaudza vatsigiri vavo mudunhu reNevada kuti kubatwa nemhosva kwavakaitwa kwakakonzerwa navaBiden, avo vavanoti vanoshandisa mapazi ehurumende kuvashungurudza asi vachitadza kugadzirisa dambudziko riri kumuganhu neMexico.
This is the worst border in the history of the world. There's never been, no third world country has a border like that.
And uyu muganhu ndiwo muganhu wakaipisisa pamiganhu yose pasi pano. Kunyangwe nyika dzichiri kubudirira hadzina miganhu yakaipa kudai. Uye nyika dzichiri kubudirira hadzishandise mutemo kushungurudza vanopikisa sezviri kuitika muno.
Ongororo yakaitwa nekambani yenhau yeAssociated Press muna kurume yakaratidza kuti vanhu vemuAmerica vakawanda vave kuona vapoteri sevanhu vanopara mhosva dzakawanda. Vanhu zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% vave nepfungwa iyi kubva pazvikamu gumi nezvipfumbamwe chete muna 2017. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVOA. Mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7.